Eraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechipiri, Gumiguru 8, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vanzi nedare vari pevanhu vakarohwa nemauto munguva yeCovid-19. Hurumende inoti yawedzera vashandi mari yemihoro. WFP ne USAID vobatana kusimudzira vechidiki kuAirport neCaledonia muHarare. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutara zvekudzivirirwa kwenyika amai opa zvipange muchinguri nemukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe vanzi vabhadhare mari yemuripo inosvika madhora zviuru makumi mana kana kuti $40,000 kune vanhu vana vekushurugwi vakarohwa zvakaipisisa nemauto munguva yeCovid-19. Vana ava vanoti vaGrand Zinyuke, vamo Blessing Mube, vaBake Jabangwe na vama vuto kachepa vakarohwa munanyama vuvu 2021. Vanhu ava vanoti vakatyorerwa kodzero dzavo uye kuremadzwa nemauto. Hatina kukwanisa kubata amai muchinguri navasanyatwe sezvo nharembozha dzavo dzaka dzisiri kudayirwa. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ndiwo anga achimirira vakarohwa ava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice akatanga nekuvabvunza kuti sei zvakakosha kuti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa, vasori nemauto vavaendese kumatare edzimhosva.
Hongu zvakakosha kuti vanhu vaendese atingati makurukota ehurumende kumatare kana kodzero dzavo dzachikorwa, nekuti bumburero remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzekusabatwa zvisiri pamutemo, kunyanyanya pachirungu inonzi kubatwa in a manner that is inhuman and degrading. And tichitarisa nhaurirano iyi zvinoita senge yanga iri civil court yakapa mutongo wekuti hurumende through mauto kana through Minister of Defense vanga vane chekuita nekutyorwa kwekodzero.
Mungatsanangura kuti pamutemo nyaya dzekuripwa kwevanhu ava dzinenge dzichifamba sei?
Kana mutongo wakadai so waiswa yatingati judgment in favor of ma plaintiffs avo vanova vakaendesa nyaya iyi kumatare, panoiswa yatingati monetary judgment kana kuti value kune chikoro kwakaitwa kodzero dzevanhu. Izvi zvakakosha kuti vanhu avo vanofanira kuva vachichengetedza bumburi remutemo vaiswe in check, vachiziva kuti kana vakatyora kodzero dzevanhu izvi ndizvo zvinoitika. Izvi matare anopindira ende anopindira achidefenda vanhu.
Asi vanhu vanozokwanisa here kuwana muripo uyu vamasi?
From experience tichiri kupraktizawo kuZimbabwe, mari idzodzo dzaibhadharwa nenguva, but dzimwe nenguva vaingoignora majudgments iyayo. Izvo zvaizoitisa kuti pazotorwa mamatano ekuti mari idzodzo dzibude.
Ko sei kudare kwakaendeswa gurukota amai muchinguri nemukuru wemauto vasanyatwe, kwete mauto akatyora kodzero dzevanhu?
Vatungamiri ivo vana General Sanyatwa ne Minister of Defense vana opa muchinguri vanenge vachingovawo mazita anenge achibuda ari vanhu vari kurepresenta ma institutions yayo. but kana avo vakachikurwa kodzo dzavo vaka identify ma individuals akavachikurwa kodzero kana kuri kurohwa kana kuri kutochewa ende uyezve kana vanga vari mumapepa imomomo zvinozoitika ndezvekuti kana hurumende yaramba kubhadhara mari dzodzodzo avo vakapuwa mutongo uyu vanokwanisa kuenda kune avo vavaka mentiona mumapepa avo sevanhu vakavarova kana kuti vakavatocha kuti ivo personally semunhu ave achibhadhara mari dzodzodzo ma40,000 yayo.
Vanga vari vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice vachitaura parunhare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende inoti kutanga mwedzi uno ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro zvichitevera kuwirirana kwayakaita nevamiriri vevashandi. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti pane chibvumirano chakanyoreranwa nevashandi vakati tinzwe zvizere kubva kuvashandi pachavo. Nhaurirano idzi dzinoitwa pasi pekanzuro yenhaurirano inonzi National Joint Negotiating Council. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vatenda kuti pane chibvumirano asi vakati pane zvimwe zvirehwa-rehwa zvisati zvagadziriswa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mushure mekunge tasangana masvondo rapera tikapiwa zvakatura hurumende zvatisingazvikugashira, tikavakumbira kuti vaende vadzokere vanoedza kuti vaimprove offer yacho. Saka tinangoti hatisati tapedza kukurukurirana.
Imi mamuchida mari uye vari kukupaiwo mari?
Munongoziva nyaya dzemanegotiations ndezvekutaurirana uye muchirimbano. Patiri panapa handigone kuti ndingataure kuti vari kuvimbisa kupa mari kana kuti tiri kuda mari. Ndofunga munoziva chinonzi kunegotiata in good faith. Ndo zvinhu zvatinoda kuti tiedze kuti tigadzirise, nekuti kazhinji tikataura mafiga iwaya tisati tapedza zvinozotikanganisa mafambiro atinezoita nehurukuro idzodzi. Saka tinoona zvakakodzera kuti tingotanga tapedza zvatenge tahwirira tinozouya tichitora kwamusi.
Tichitaurawo nevamwe mubazi rezvevashandi nebazi rezvemari vari kuti pane dzimwe mari dzichapuwa vashandi iwo mwedzi unoyu dzakatowiriranwa. Mungatsanangurira zviri kufamba sei ipapo?
Kuwirirana chaiko hatisati tawirirana, asi nyaya iripo ndeyekuti hurumende mari yanga ichida kupa vashandi vayo vanga vachida kuwedzera kubva pana September. Saka chitarisiro chedu ndechekuti kana tanga takawirirana ndezvekuti October vanhu vaizopiwa mari dzavo dzakasangana yaSeptember neyaOctober. Saka pari zvino zvatisati tawirirana, takangoti isusu kune hurumende zviri nani mumbopa henyu vanhu mari dzacho dziripo idzodzo, asi dzisiri dzekuti mari dzekuti tingati tawirirana, asi kuti mari dzodzo dzamuri kuti mambowana pari zvino imbofanira kuvapai. Saka vashandi vehurumende vanofanira kutarisira kuwedzerwa mari muna October, asi mari iyi vari kungopiwa stop gap measure, takamirira kuti tizopedza nhaurirano dzedu.
Takataurawo isusu nepfenyuro yedu negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, vakati vari kunzwisisa kuti dhora remunyika rakadonha, vari kuda kuti vashandi vange vachiwedzerwawo mari zviri kutenderanawo nevamwe vakuru muhurumende. Pane zuva here ratirapiwa rekuti mutange nhaurirano idzodzo zvakare?
Ndofunga muna April gore rino richitanga tine nhaurirano dzatakaita vashandi vehurumende pavakawedzerwa ma$20. Vazhinji vakangotarisa kuti mari yamauya nayo ishoma, asi chikuru chatakabuda nacho panhaurirano idzodzo inyaya yekuti takawirirana kuti masalaries esm government anopiwa maUS dollars, imwe yopiwa iri maUS dollar, pane iyoyo maUS dollar yatapiwa iyo, imwe yopiwa iri hard currency, imwe yopiwa iri local currency. Saka nyaya iripo ndeyekuti pese panokwira rate isusu nokuti masalaries edu ari maus dollars nyange tichizotambira imwe yacho iri masiki, ese anongowekwa nerate iripo.
Avanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu, patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhara WhatsApp, dzvanyai pakanzi update pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Kana muchida kushandisa link, endai paFacebook page yedu. Vechidiki vanoda kupinda mumabhizimusi ekuchera goridhe nezvimwe zvicherwa vanoti pane zviminga mpinyi zvakawanda zviri kuvadzivisa zvinosanganisira kushaya zvikwanisiro zvinoringana pamwe nechekuti havana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi hurumende inoti mikana ijawi yairi kuwanisa vese munhu zvake anoda kupinda mubhizimusi rekuchera zvicherwa. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Hurumende inogara ichikurudzira vechidiki kuti vapinde mumapandiko eupfumi akasiyana siyana kuti vakwanise kuzvipundutsa uyezve kuti vabatsiridze kukura kweupfumi hwenyika. Asi mumwe wechidiki akamboita zvechikorokoza kukadoma mudunhu reMashonaland West, Nyasha Mutemeri, anoti vechidiki vari kutadza kuchera migodhi nekuda kwemitemo yakawanda wanda iripo.
Ma mining license achona habudi especially kunana Mashonaland West kuti unozenda kuchinhwene kunodidi unofrustrate kwazve kuti wega wega process yachona iyo unoiziya. Saka unopesa ngona kuti bhera ningo tsaga pick yangu foshora yangu ndotoenda pachona pari kunzi pari kupisa ipapo hosvika mautongeita zviri papo chawaona ipapo woenda woropa mhuri.
Mukuru wesangano revechidiki vari mumabhizimusi ezvezvicherwa reYoung Miners Foundation vaPayin Farai Kupfuwa vanoti dzimwe nguva vechidiki vanotyira kure.
Vechidiki vanokwanisa kuwana mikana kunyange yekutengesa value chain yemining, vanokwanisa kuwana mikana kunyange yekudzidzisa izvo zvavakadzidzira kana angangova zviri zvesurvey zvegeology zvesafety kana kuti zveaccounting chaizvo kana zvese zvavanhu zvinogona kunge zvichibatsira kuti indastry ine mberi zvinotokwana kumining nekuti mining iindastry hombe.
Kana kuchitariswa nyaya yemari nezvimwe zvinodikamwa kuti munhu akwanise kuita bhizimusi rinobudirira rekuchera zvicherwa zviri pamutemo, munyori wesangano reJunior Chamber of Mines vaDosman Mangisi vanokurudzira vechidiki kuti vaite mushandira pamwe.
Tinotarisira kuti vechidiki kuti vakwanise kuita basa rekuchera vanofanira kushanda vari zvipoka zvipoka nokuti ibasa rinoti remei uyezve rinotsvakawo zivo nohunyanzvi hwakawanda uyezve richida mari. Saka vakashanda vari mapoka mapoka zvinoita kuti vave neyatingati muchirungu discipline.
Mumwe womudzimai wechidiki anoita zvekuchera zvicherwa pakambani yaakumbira kuti isadomwe nezita iri mudunhu reMashonaland Central, amai Kundiso Chakanza, vanoti mutoro wakapetwa kaviri kuvasikana nemadzimai echidiki vanoda kupindawo mune zvezvicherwa zvematombo anokosha aya.
It has always been said kuti business remaining nderevanhu vakuru especially varume for that matter. Saka kana uri munhukadzi ha unengoshatisirwa wako pasi zvinoita kuti support inoitawo shoma. But even zvakadaro I encourage madzimai kuti apinde mumining nekuti kune mari yako.
Mugore ra2022 hurumende yakaparura homwe yemari inosvika mamiriyoni gume kuAmerica yekubatsira vechidiki vanoda kupinda mune zvezvicherwa. Asi zvakabuda muhurongwa uhu hazvisati zvaziviswa veruzhinji. Gurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando vanoti hurumende iri kuedza kubatsira ani nani ari mubhizimusi rekuchera matombo anokosha kunyanya vane makambani achiri kukura nevechidiki.
The expectation of the mining industry.
Tarisiro yedu muya yezvicherwa ndeyekuti tisimudzire upfumi hwedu zvakanyanya gore ra2030 risati rasvika. Izvi zvinokwanisika kana tichishanda nemunhu wese zvake. Ndiko saka tiri kutora matanho ekusimudzira vechidiki kuti vakwanisewo kuita zvekuchera matombo akakosha.
Nyanzvi inongorora nyaya dzezvekushandiswa kwezviwanikwa uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti kunyange hurumende ichivimbisa kutsigira vechidiki pachiine mutoro kuti vawane chouviri.
Kana hurumende yada policy kuti vechidiki vapinde mining inofanira kugadzira homwe yakasimba yekuti vechidiki ava kana vachipinda mining imomo vanopinda vaine zvikwanisiro uye zvekare panodiwa ruzivo rwekuti mining yacho chimbori chii inoitwa sei.
Sangano rechamber of mines rinoti vechidiki vakawanda vari mubhizimusi rekuchera goridhe asi vanoita izvi nenzira yechikorokoza vachiita zvakiti nagonzo nemapurisa. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvesicherwa dzinoti zvichida dai mitemo yekuvamba mabhizimusi ekuwana migodhi yairerutswa vechidiki vakawanda vangadai vachipindawo mubhizimusi iri zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaRigathi Gachagua vari kuramba mhosva dzekuita zveuori dzavari kupomerwa. Dare reparamende remuKenya richavhota kuti vomanikizwa kusiya basa here kana kuti kwete. Asi nyaya iyi yaunza kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vakawanda vaungana nhasi panze pechipatara cheAl-Aqsa muGaza vakatakura mitumbi yevanhu 30 vakafa mushure mekubhombwa nendege dzehondo dzeIsrael nezuro. Vakafa ava vanosanganisira madzimai 6 nevana 2. Vechidiki 176 kana kuti 186 kubva kumisha inogara vazhinji yeCaledonia neEpworth nhasi vapedza zvidzidzo zvekushandisa michina yechizvino zvino nekushambadza mabhizimusi pasi pechirongwa cheUrban Resilience Digital Skills Training icho changa chitungamirwa neWorld Food Program chichitsigirwa nemari kubva kuUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza zvidzidzo zvemwedzi 6 pazvikoro zvikuru zveCatholic University in Zimbabwe neHarare Institute of Technology IT, vadzidzi ava vati zvakakosha nekuti zvavapa ruzivo rwekuti vatange mabhizimisi avo nekuashambadza munyika nepasi rese vachiwana mari yekuriritira mhuri dzavo. Valentine Mwale uyo anogara kuEastview kuCaledonia uye akaita zvidzidzo zveweb design, graphic design and digital marketing by IT, auza Studio 7 kuti akabatsirika zvikuru uye akatovhura kambani yake yeSpectre Technologies iyo yave kutoshanda nemakambani akawanda.
Business rega rega kana kuti kambani yake inofanira kuva ine website, vanofanira kuva chimarketer.
Archward Mamunze wekustop over kuAppworth akapinda muzvidzidzo izvi mushure mekutadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvake zvekuita chiremba kuChina mushure mekushaya mari. Mamunze auza Studio 7 kuti izvi zvamupa mukana wekusimudzira upenyu hwake zvekare. Atiwo chirongwa ichi chamuvhura maziso nekumupa mukana wekusangana nevamwe vanoita zvemabhizimisi.
Hongu tauya pakupedzisira kwetraining asi kwandiri ini ndakusi kupedza.
Aendera mberi achiti akatotanga kambani yake inonzi Shift Focus nechinangwa chekubatsira vari munharaunda yake vanogona kunge vakasangana nedambudziko serake rekushaya mari yekuti aendere mberi nezvidzidzo zvake kuChina.
Shift Focus brand raka inspire nekuda kwebreakdown iyoyo yekuti we are communicating with other youth.
Marilyn Gwarada auza Studio 7 kuti akatotanga kambani yake Marilyn Gwarada Designs uye achaishandisa kusimudzira nzvimbo yake.
Community Appways ichabatsira nekuda kwemadesigns aya pakuraise ma awareness kubva kuma drugs even ma prostitution zvakawanda zvinozvikuswa muAppways.
Baba vaMarilyn vatatenda Gwarada avo vari muchirongwa cheWFP Urban Resilience vachiita zvekuchengeta huku vachitengesa kuti vawane chikafu vapa uchapupu hwekuti mwana wavo ave kushambadza huku pamadande mutande akaita seYouTube uye zvave kubatsira mhuri yavo.
Vana vari kumaketa zvinhu kuti shuwa tatimburi maloko champion but now I'm seeing global
Mumashoko ava verengwa nemukuru anona nezvemuburitswa kwemashoko kumahofisi eWFP muZimbabwe amai Ifoma Gaba, mukuru weWFP muZimbabwe amai Barbara Clements vati vanofara zvikuru kuti chirongwa ichi chakabudirira uye chari kutosandura upenyu hwevechidiki sekutaura kwavaita. Vatiwo kubudirira kwechirongwa ichi kuchabatsira sangano ravo, hurumende nezvikoro zvepamusoro kuronga zvimwe zvirongwa zvinobatsira vechidiki kuti vaone zvekuita pakusimudzira upenyu hwavo neupfumi hwenyika. Mutevedzeri wegurukotare vechidiki vakuda kwashe Mupamhanga, avo vange vari munyarikani pamhemberero dzanhasi idzi, vatenda WFP USAID, Catholic University in Zimbabwe neHIT nechirongwa ichi vakati vafara kuti vechidiki vakapinda machiri vave kutozvishandira uye vati hurumende ichavatsigira pane zvese zvavanoda. Vakapinda muchirongwa ichi vakasarudzwa kubva kumhuri dzinotambura zvakanyanya uye dziri kubatsirwa nemari yechikafu pasite Cash for Food Transfer, icho chiri kuitwa neWFP munzvimbo dzeCaledonia neEpworth. Chimwe chinangwa chacho chinonzi ndechekuti vana vawane zvokuita kuti vasiyane nenyaya dzekutora nekumwa zvinodhaka, rinove dambudziko guru ratekeshera munzvimbo idzi. WFP kuburikidza nerubatsiro rwemari runobva kuUSAID uye ichishanda nemamwe masangano anobatsira, iri kubatsira vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe 2.7 miliyoni pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vamwe vagari vemudunhu reFlorida muAmerica vari kubviswa mudzimba dzavo pamberi pedutu mupengo Hurricane Milton, iro riri kutarisirwa kusvika mudunhu iri mangwanani. Hurricane Milton ine mhepo iri kumhanya makiromita mazana maviri nemakumi masere paawa, kuchitiwo mvura iri kufamba makiromita gumi nemashanu paawa imwe chete. Mashoko aburitswa nemuzinda weWhite House anoti dutu mupengo iri ramanikidza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vasendeke parutivi rwendo rwavanga vakaronga svondo rino rwekuenda kuGerman neAngola kuitira kuti vange vachiona nezvegadziriro yekudzivirira Hurricane Milton pamwe nekubatsira kumutsiridzwa kwenzvimbo dzakaparadzwa nerimwe dutu mupengo Hurricane Helene, iro rakaparadza matunhu ekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica svondo rapera. Vanhu vanosvika chidimbu chemiriyoni vari kutarisirwa kutiza misha yavo muFlorida pamberi pedutu mupengo iri. Tabata chimwe chisvarwa cheZimbabwe chiri muOrlando muFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Kwandiri ini panguva dzino idzi zvichiri nani, asi takatarisa vanoita zvemamiriro ekunze pazvivhitivhiti vari kutaridza kuti mhepo iyoyo ichanyanya kusumuka mangwana, zvokuti panenge pasisina kunyatsomira zvakanaka. Asi pari nhasiwo imo mudunhu mandiri munomu, zvikoro namamwe mahofisi ehurumende akatovhara. Vanhu vari mudzimba uye vamwe vanhu vari mushishi yokutsvaga zvikafu, zvokutsvaga majecha okuvhara pamadhoo edzimba namapuranga okukomerera mahwindo.
Tichiona kuti vari kuti nzvimbo ichanyanyorohwa nedutu mupengo iri iTampa Bay, kure zvakadii nekwamuri?
Chinhambo chingaita mamaira anokwana kana zana, asi hakusi kure zvako zvakanyanya.
Tichiona kuti pane tarisiro yekuti mvura iyi ingangosvika mudunhu menyu mangwana, pane urongwa here hwati hwaitwawo mudunhu menyu hwekuti vanhu vanga vachibva mumisha yavo vachienda kunzvimbo dzakachengetedzeka, anganzi muchirungu mashelta?
Hongu, pane mahofisi atingati kana takatarisa kumusha tingati emunicipality, kwoitawo zvikoro zviri panzvimbo dzakakwirira, zvimwe zvagadzirirwa kuti zvive masheltas iyoyo. Kwozotiwo pane nzvimbo dziri kutambiriswa vanhu majecha akatopakichwa muzvitsapo muzvisaga kuti vakwanise kuzvibetserawo kudzivirira dzimba dzavo kuti mvura isazopinda.
Imi munotarisirwa here kuti makanzi mubve muchange muchisimukawo?
Hongu, ini ndikanzi ndibve ndinosumuka, nokuti ndakambosipinda mungwavaira makore ari mumashure muna 2022. Nzvimbo yandaigara yakambozoflada, saka ndinotomhanya chaizvo ndikangonzwa kuti zvaakusvika ndinototiza.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare muOrlando mudunhu reFlorida muno maAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Murisei vashamariri vose, ndinoda kutaura ndichibvunza pamusoro paMP wedu Comrade Goga. Wakati iye asati ava MP wakanga ane shungu zvikuru yokuita makiriniki. Vakavaka zvemakiriniki zviya zvina kana kupedziswa chero kuti zvitange hazvisati zvatanga makiriniki acho. Saka mubvunzo wandinawo ndewekuti ivo sezvo vakanga vachikambena vachiti pasina mwedzi mitatu zvinenge zvashanda, ko ikonu zvazvatokwanidzira gore nemwedzi yakati kuti zvisina kupera, chiri kutarisa kuti basa ripere chinyi, uye pamwe chete nerodhi ino yekumberengwa ichienda munene, kuzvayakangoiswa chipisi, ko kumwe kwacho kuchazoiswa rini? Ndomubvunzo wandinawo sezvo nyika ichitongwa nevene vayo. Vene vacho tisu kushotadzisa kupedza makiriniki amakatanga nai Comrade Goga chiko?
Pa Studio 7 pa makadii mose pa Studio 7. Aiwa muno muZimbabwe zvinoitika zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Kana munhu wakasungwa kana wakaba kwaita soka tiri munhu wezano, zvanzi aiwa hapa isina nyaya yapera. Zanu PF inonzi kana ukarova munhu kana ukaita sei zvinhu zvese unongohwanda nemusangano uchidzanzi aiwa hapana zvaunoitwa. Ingete nyika iri nguwanda nemusangano wakomana. Haiwa kudenga kuna Mwari ngatidye zvakaipa.
Mukoma Jonga akandemiri makadiko paStudio 7 munofara here apo? Maudi yoda muvhuruwo indava heyi, hazvina kumira zvakanaka, tinongo tichamisa chete chete. Garamba akanyarara mukomana nguva inokwana chete, ndasaura mwoyo. Tiriko atsigiri vake.
Pa Studio 7 makadi apo nemhuri dzenyu dzese. Ini ndinoda kukubvunza zvakanakanaka, ndinoda kubvunza ndione nzwisiso nevane ruzivo. Nhau dzenyu chaidzo tinobvunza chaizvo waya dziri dzechokwadi, asi ndaida kunzwisisa kuti ko nhau dzinoitika mumwe nezi ward 13 dzatisiri usumbusanganawo nadzo apa indava maringe nemapurazi ari kupuwako vachienda vanhu vachidzingwa, uye vari vanhu vaive kubva kutokwe mukosi vazhinji vacho vari kungotorerwa minda zvisinganzwisiki, kusanganisira neni wacho mutoripo. Chii chiri kumboitika? Zviri kufamba sei?
PaStudio 7 makadii baba wevanhu, baba chinogurei?
Nyika iri kutongwa pachitoro rovakomana. Tinogara tichitati ngatisvinurei. Imi munoswera muchirwisana naChamisa, munotitasa naChamisa, kutukana naChamisa, mosiya vanhu vari kuparadza nyika. Garisai mari yakapera tikai, vanopikisa vari mumajeri, bhati mbavha dziri kukonera kusungwa, munoti havasi kuzviziva here? Musabhaizwe naana nyatava.
PaStudio 7 maswera sei? Ndokuda kungoti ndingoti taureiwo zvinhu zvishoma. Iri kunyararirwei nhau ye 4 million? 4 million vakatenga zvikopokopo kuRussia. Ndo nguva yekuti vachishandisa zvikopokopo munzira yakanaka nekutakura mari. Ko zvino vari kuenda kunana Kadoma kwese kwaitwa toda kutogadzira tichidzinga vanhu pari kuuya mukuru. Mukuru akavhotirwa nevanhu. Ko zvino vari kundodzinga vanhu, vari kuvadzingirei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa zviri kutarisirwa nevechidiki mubhajeti regore rinouya, sezvo zvinhu zvaoma vachishaya mabasa uku mari yeZig ichishaya simba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisi anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai vopa muchinguri vanzi nedare vari pevanhu vakarohwa nemauto munguva yecovid-19. Hurumende inoti yawedzera vashandi vayo mari dzemihoro. WFP na USAID wobata na kusimuzira vechidiki ku airport ne Caledonia muHarare. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi, iwe nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndekusiyai muina Standekile Musanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.